Get it? Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinotangaza zvakare manera anhasi kuri musi wechina kugumbi 8 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sadik Treka inobuda nechisungo chekuti Mozambique ibatsirwe nechimbi-chimbi sezvo munyika iyi mava nemhirizhonga iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero. Mapurisa angaane gurukota remasvingo vaEzra Chadzamira nhasi arambidza vagari vekuchilonga kuratidzira kusafara kwavo neurongwa hwehurumende hwekuda kuvabvisa munzvimbo yavagere. MDC Alliance yotatsurana neMDCT panyaya yemari inopiwa mapato ane vamiriri muparamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzinoomba bazi rinoona nezverunyararo nekudzivirirwa kwenyika dziri mudunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC nhasi dzabuda nechisungo chekuti paitwe musangano wechimbi-chimbi mwedzi uno usati wapera wekuziya matanho angatorwe kumisa hondo iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado Province muMozambique. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vafumobata jongwe muromo nhasi kuenda kuMozambique kumusangano wechimbi-chimbi weSADC Troika vachinozeya nzira dzekubatsira kupedza matambudziko akatarisana nenyika iyi. VaMnangagwa vasangana ndokukurukura nevamwe vatungamiri vedzimwe nyika dzinoumba Double Troika iyo ine mutungamiri weMozambique vaFilipe Jacinto Nyusi sasachigaro wayo Dr. Lazarus Chakwena vekuMalawi vaHussein Ali Mwinyi vekuTanzania pamwe nevatungamiri venyika dzinoumba bazi reOrgan on Politics, Defense and Security Cooperation vanoti sachigaro vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana navaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa. Mugwara raziviswa zvabuda mumusangano uyu munyori weSADC vaSegumena Lawrence Tex vazivisa kuti vatungamiri venyika vari kushikana zvikuru nekuurayiwa kuri kuitwa vanhuwo zvavo, madzimai nevana nevanopfurikidza mwero veEl Shabaab. VaTex vati nokudaro musangano weDouble Troika wati paitwe musangano wechimbi-chimbi weOrgan Troika Summit musi wa29 kubvumbi uyo uchazeya matanho achatorwa kumisa hondo iri kukonzera nevanopfurikidza mwero ava. Gweta uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mazinga vati vanga vachitarisira kuti musangano uyu ubude nechisungo chakajeka chekuyamura Mozambique kwete kunonokera kwavari kuita vanhu vachifa.
Unofanira kuti ubude nezvinhu zvakajeka zvekutaura kuti SADC rava kunopinda muCabo Delgado kuti ribatsire kuchengetedza upenyu hwevanhu, kuti vanhu vasarambe vachipondwa, vanhu vasarambe vachitiza, vakwanise kudzokera kudzimba dzavo, nekuti vazhinji iko zvino vava kurarama vari mumatende vachipuwa chikafu nemasangano akazvimiririra vasingagone kudzokera.
VaMazinga vationgororo yavaita yakaburitsa pachena kuti vanhu vakawanda vari kutyorerwa kodzero dzavo nevapanduku veEl Shabaab pamwe nemauto eMozambique.
Uyezve mauto Mozambique avanenge vachiedza kuti varwise vapanduki ava vari kukonzerawo mhirizhonga yakanyanya nekusaremekedza kodzero dzevanhu vari kupambawo vachirova vanhu vachishungurudza vanhu vagari venzvimbo yekabo Delgado vachiti varoda kuziva kuti ndiani ari kupikira vapanduki kana kuvachengeta mudzimba
vamazinga vati chimwe chinoshamisa ndechekuti Mozambique haisi kubuda pachena kuti inoda ruyamuro rwedzimwe nyika here kana kuti kwete asi zvichioneka pachena kuti mauto ayo haana simba rekukunda vapanduki ava mutauri wecrisis in Zimbabwe coalition vamarvelous kumalo vati havasi kunyatsofara nezvabuda mumusangano wanhasi nekuti sadak iri kunonoka kupindira panguva iyo vanhu vari kufa
hatizi kunyatsofara komunike yaburitswa nenhungamiri dzasangana nhasi Mozambique zvekuti ivo vari kutipa kunzwe yevanhu vachaita ongororo vachiita technical groundwork tinoona izvi zvinhu zvichakwanisa kukanganisa dambudziko iri isusu titi tiri kunyanyosungurudzika nenyaya yekodzero dzevanhu dziri kutyorwa humanitarian crisis nekuramba
mumwe mugari wemuMozambique amai nzira D. Dausi vati madzimai nevasikana vari kubatwa chibharo mazuva ose Studio 7 haikwanisa kunzwa zvimwe zvabuda mumusangano wanhasi kumutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo asi pane mashoko ekuti sadak yawirirawo kuti ipe Mozambique rubatsiro rwezvikwanisiro izvozvi panguva iyo mumwe musangano uri kurongwa kuitwa sangano reUnited Nations rinoti vanhu vangangosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe vakatiza misha yavo mudunhu reCabo Delgado vachityira upenyu hwavo ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Harare West Mparamende, Muzvare Joana Mamombe, neimwe nhengo yebato ravo, Muzvare Cecilia Chimbiri, ava vane nguva yakareba vari mujeri, vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, vachiti pane zvashanduka kubva pavakanyimwa mukana uyu. Thomas Ripasi anotipa nyaya iye.
Muzvare Mamombe naMuzvare Chimbiri vasvitsa chikumbiro kudare Major Street nhasi chekuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo sezvo vachiti pane zvashanduka kubva pavakanyimwa mukana uyu nedare iri muna kurume kubudikidza nemagweta avo vachaoswaramba navaJeremiah Bhamu avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaviri ava vaudza dare kuti mumwe wavo avakasungirwa nyaya imwe chete naye uye ari mutungamiriri wesangano revadzidzi Zimbabwe National Students Union vatakudzwa ngadzihore vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo nedare repamusoro asi gweta rehurumende panyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vati vaviri ava vanofanira kuramba vari muusungwa vachiti hapana chachinja panyaya yavo sezvo vachiti nyaya imwe neimwe inobatwa yakazvimirira kupiwa kwakaitwa vangadzihore mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro hazvinganzi pane chashanduka panyaya yavo sezvo nyaya yavangadzihore yakaunzwa kudare yakazvimirira vamutsokoti vati kutongwa kwevaviri ava pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakatyora mirau yakadzikwa nehurumende mukuedza kurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 kubudikidza nemusangano wavanonzi vakaita nevatori venhau panze pematare mwedzi wapera vachigunun'una nekusungwa kwakanga kwaitwa vamakomborero haruzivishe kuchatanga musi wachivabvu 5 nokudaro vamutsokoti vati vaviri ava zvavaiwo kuziva musi uchatanga kutongwa nyaya yavo vanogona kusamirira kutongwa kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vaharuzivishe avo vanove nhengo yekomiti yepamusoro yeboka revechidiki muMDC Alliance vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri nechipiri mushure mekubatwa kwavakaitwa nemhozvo yekukurudzira mhirizhonga gore rapera zvichakadai mutongi wedare panyaya iyi vaRichard Mangosi vati vachatura mutongo wavo nechipiri svondo rinouya pachikumbiro chamuzvare Mamombe naMuzvare Chimbiri mune imwewo nyaya vashandi vehurumende vari pasi peboka reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iro raimbozivikanwa nezitare kuti Apex Council nasi vaita musangano vakabvumirana kuti upenyu hwavaomera zvokuti vashandi vehurumende havachakwanisi kuenda kubasa mazuva ose. Mutauriri wesangano iri vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 mushure memusangano uyu kuti vabvumirana kuti kubva nemuvhuro zvichienda mberi vachange vasingaende kubasa mazuva ose vachiti mari yavari kutambiriswa nehurumende haisisina chainokwana.
Saka zvangobuda pamusangano uyu zvanga zvichingoroveredzwa zvisina kumbobvira zvapikiswa ndezvokuti muhoro iyi yakauya nehurumende chinhu chisingatambiriki pavashandi vehurumende. Hatina zvichinokwanisa kuita kuti mushandi wehurumende akwanise kuita basa rake nemazvo uye kuti ave nezvikwanisiro zvipabasa. Saka nokudaro vese vanomirira vashandi vehurumende makungano ese iwayo nemapoka ese iwayo anga aripo awirirana iwo kuti zvichitanga musi womuvhuro vashandi vehurumende vese vanenge vakukundikana kuenda kubasa kwemazuva ose ari mashanu epasvondo.
Mushangu vati vabvumiranawo zvakare kuti vasvitse nhuna dzavo kumutungamiri wenyika vaEmazon Mnangagwa. Zvichakadai mutungamiri werimwe remasangano evarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vataka vafira zhou vanoti nhuna dzevashandi vehurumende dzinogadzirisika chete kana hurumende ikazvipira kusangana nevashandi vayo ichitaura zvinhu zvinoita kuti upenyu hwevashandi vayo hureruke. Gurukota rinoona nezvevashandi vaPaul Mavhima vati vachatifonera sezvo vanga vachiti vari mumusangano asi pataenda pamhepo vanga vasati vafona. Asi vaMavhima vaka za Studio 7 mashondo maviri adarika kuti nhaurirano chete ndidzo dzinoita kuti nhuna dzevashandi dzigadzirisike vachiti kurama mabasa kunodzosera nyika kumashure. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapurisa anga negurukota remasvingo vaEzra Chadzamira nhasi arambidza vagari vekuchilonga kuratidzira kusafara kwavo neurongwa hwehurumende hwekuda kuvabvisa munzvimbo iyi kuitira kuti minda yavo ishandiswe semafuro emombe dzemukaka dzekambani yeDen Dairy. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vange vachipfuura mazana maviri vanga vatanga kuimba vachiramba neivhu ravo pasika vachadzamira pazvitoro zvepamutomani. Mumwe mugari wechilonga vaBoniface Chidowera vati kuradzira kwavo kwamiswa nemapurisa vatangotanga.
Mapurisa azosika pavapaya saka pandazokwazouya zvine zvanga zvina vana Chadzamira honorable edu Chadzamira vasvika isikatataa kutoimba imba dzedu wechioti nenhandikiri nevhuredi hatidi tichiimba vanhu vachiimba ipapa madiridziro atindi nekuti madiridziro acho pane bepa rimwe rabudiswa rerabudisa renyu raitonzi kuti isu tofanirwa kuwana 5% saka isu zvinenge zvisina zvatinotibatsira chavanoda chaiko chaiko chinangwa chavo ndechokuda kungotitorera pinda mukati izvo kanda kuri saka vanhu hapana munhu abvuma.
Izvi zvatsinirwa nasabhuku Vheremu vekuchilonga vaLaxon Mavasa avo vati kuratidzira kwavo kwamiswa vatiwo vaita musangano uyu usina kubuda zvakanaka sezvo vanhu vanga vachipikisana nevamiriri vehurumende.
VaChadzamira vasvika nema MPs avo nemasoja nemapurisa nemagadi jail nevamwe vamwe vemasiya avo vanga vainawo vari mukati tiri mukutaura mudaro vanga vachiunza kufunga dzedu saka vanga vachipokana nemashoko kuti izvi zvinoti hatidi iye zvezvi tiri kumuona pakati vanoda kuti anza vari kuanza zvozvotaridza izvo kuti vari kuroeda manzira zvinobudisa nyudzi dzavo vari kundobudisa nyudzi dzevekafundita uyaa hatina kana tichiurirana navo isu tiri kuti madiridziro hatimani.
Ravati hapana radidziro yaitika kana kurambidza kwevanhu asi vaita musangano wavo zvakanaka nevagari nekuzwa pfungwa dzevanhu pachirongo ichi chiruda kuitwa nehurumende.
Hapana mbotaridzira vogana wami hapana wangachiramba kuti vachipa mavonero avo vachiona vachitaura vamwe zvavanoona vamwe vacha ndo consultation yachete ndo zvandiri kuti iyi yanga iri consultation yatachiita vamwe vachipa maonero avo kuti vanofunga kuti zvifambe zvakadai
Asi mungwe mugari ama Esther Mungomi vati ratidziro yaitika kwenguva diki uye musangano hauna kubuda zvakanaka sezvo ivo varambidzwa kutaura mushure mekuramba chirongwa ichi.
Ndizvo chaizvo senicho ndatorambidzwa kuti nditaure nekuti ndinonzi ndakangwarisa. Ndinoda kutobvisa mune dzimwe dzekuti ndoda kuti varume mushure. Saka ivo vari kuti vhara kuti hatisi kuda kuti murume mushure hazvina kana kumbojeka zvone izvozvo hatina murikubata zvakanaka. Hatingozvidi nekuti kubva 1963 BC.
Mutauriri wemapurisa Masvingo Inspector kuda kwache Dewa vaudza Studio 7 panhare kuti vanga vasati vanzwa mashoko ekuti mapurisa arambidza vanhu kuratidzira kuchilonga. Hurumende iri kuti haichadi kudzinga vanhu kuchilonga asi vanofanira kugarisana nekambani yeDan Dairy ichapinda munzvimbo mavo yovaitira budiro yemadiridziro voonawo cheuviri. Asi vagari vekuchilonga vari kuramba vachiti kambani ikange yauya inozopedzisira yavadzinga nekudaro vari kuda kubatwa kumeso nehurumende. Kambani yeDan Dairy yakavambwa nemhuri yekwaCoates muna 2004 pamwe neimwe kambani yekuEurope Special Capital iyo ine zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana kana kuti 27% zveupfumi kuDan Dairy iyo yakatanga kushandira kuRedcliffe mudunhu reMidlands. Vakuru vakuru muDan Dairy vanosanganisira vaAndrew Bradnick, vaNeville Coates, amai Shelley Coates navaDali Archibald. Vakoisi vanonzi murimi wechichena anowirana zvikuru nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mtimba.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vava zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu nemazana maviri nemakumi matatu nevasere kana kuti 153,238. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevana kana kuti 36,984 uye vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru makumi matatu nezvina nemazana masere nevatatu kana kuti 34,803. Nezuro hapana munhu akafa nechirwere ichi izvo zvasiya vanhu vafa neCovid-19 vachiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 1531. Chipiri shondo rino darire pamusoro reHigh Court rakatura mutongo wakarasa nyaya yakanga yakwidzwa nebato reMDC Alliance yekuti dare ririmise hurumende kupa mari inopiwa mapato ane humiriri muparamende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act kubato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora. Mumagwaro ari kudare iri, bato reMDC Alliance raida kuti dare repamusoro iri rimise bazi rezvemari kuendesa mari inoita $299,970,000 yemadhora emunyika kuMDCT sezvakanga zvaturwa nedare gore rapera. Asi bato reMDCT rakapikisawo richiti MDC Alliance haifanirwa kupiwa mari iyi sezvo yakanga isiri bato rezvematongerwo enyika sezvakanga zvaturwa muna kurume gore rapera nemumwe mutongi wedare repamusoro Justice Chitapi mune imwe nyaya yakadai yainetsana mapato maviri aya mudare reHigh Court. Vachirasa nyaya iyi nechipiri, mutongi wedare repamusoro Justice Fielder Muzofa vakati vaimira nemutongo wekutanga wekuti MDC Alliance harisi bato nekudaro harifanirwe kuwana mari iyi. Asi mutongo uyu wasimudza mutauro munyika, vamwe vachiutsigira vachiti mubatanidzwa weMDC Alliance wakanga ungori wekupinda nawo musarudzo kwete kuti ibato rezvematongerwo enyika. Uko vamwe vanoti mutongo wedaro uyu une zvematongerwo enyika sezvo wakanangana nekuparadza bato reMDC Alliance sezviri kuonekwa nekusungwa-sungwa kwenhengo dzebato iri pamwe nekurambidzwa kuungana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachiwayo pamwe nemunyori anoona nezvemutemo muMDCT Advocate Brian Dube. Tatanga nekubvunza vaShachiwayo kuti vanotambira sei mutongo wakaturwa nedare nemusi wechipiri.
Nyaya yemutongo wakabuda uyu yanga yeiri garoziva kuti makoti edu kunyanya nyaya dzedu dzeMDC Alliance kubva pakarohwa zvakaipisa kuzvisisa pamaelections apfuura havana kagwana president Nelson Chamisa havana kugadzikana vari kubata apo neapo zvese vari kungobata vachingogudumudza kuita semunhu asiri kuziva zvaari kuita nenyaya yekuda kuti varwise vachamisa saka nyaya iyi yekuti vari kushandisa macourts kupa madecisions kana kuti zviyero zvavanenge vachiita zvibude ndoirikutinetsa ndosaka vakaona nyaya yakabuda iyi haisi nyaya yekuti macourts anenge atonga zvakanaka asi anenge audzwa zvekuita zvine zvinhu zviri kuzikanwa zviri kuitika muno munyika yezimbabwe
advocate Dube munoti nemutongo wakapiwa nechipiri uye zvataurwa navasachowani
chekutanga chatinofanira kuita sevana vezimbabwe kugona kumira pachokwadi chezvinhu zvatinenge tasangana nazvo chekutanga ndingangoti muchidimbu muna 2017 bato remdct nemamwe mapato akawanda vakasainirana inonzi alliance agreement zita rayo inenge ichinzi political cooperation agreement inotaura iyo kuti mapato ari kupinda maalliance ari kupinda maalliance inonzi non-compete alliance kureva kuti vanofanira kuwirirana kuti vanosheya sei maconstituencies kana vadaro vopinda mumaelections vasingakupinzani 2.0 inobva yati mapato iwaya anofuramba ari independent from each other saka handizvisisi kuti kana pachizonzi pakazogadzikwa bato rinonzi MDC alliance ringe rakagadzikwa panguva ipi because kana tichitarisa agreement iyoyo iri clear kuti mapato anofanira kuramba achimendera maidentities awo ari independent saka ine mutongo uyu hauna kundishamisa nekuti zvikungoti pamutemo takatarira pepa rinogadzira MDC alliance election pact ndiro rakaendwa naro kudare nevanhu koti ikajeka kuti zvinoratidza kuti alliance haisi part
vasachowayo munoti
chekutanga chinofanira kuziya vanhu ndechekuti muzimbabwe hamuna macoalition kana mapact anokondesa maelections maelections anokondestwa nemapolitical parties kuze kwakarejestwa party inonzi MDC alliance ichitongwa navanelson chamisa political party iyi yakapinda muelection ikakondesta ine mamps kusanganisira ivo vabranch vakatokondesta vatori under MDC alliance napresident vanelson chamisa chechipiri chofanira kuziya vana vezimbabwe ndechekuti mamps enyu akadzingwa nadouglas monzora kupe nezanu pf akadzingwa achinzi ajoina imwe political party inonzi MDC alliance vachiti hakuita semdct iyo MDC alliance inonzi party yavakadzingirwa ndokuti yakunzi haisi party asi semcourt semparliament ndiyo yakuti MDC alliance haisi party nekuti zvakuya kunyaya dzemari isusu anza yese iri kuvana vezimbabwe vana vezimbabwe vanoziva zvinhu zvavakaita isusu hatina kana problem hande kuvana vezimbabwe vatipe gwara kuti mt wedu ndouyu kanzira wedu ndouyu zvapera
advocate Dube hanzi imi makatokwikwidzawo muri kumdc alliance asi maakuzoona kuti harisi bato munoti
izvozvo ndo zvandanyatsotaura I don't know where the misleading is coming from inini ndindatotsanangura zvino izvozvo kuti 2018 takapinda muelection tiri under MDC alliance as a political vehicle and chandishamisa ndechekuti brigadier general mushando havasi kuda kutsanangura kuti alliance agreement yakasainwa yakashandiswa kupinda mumaelections inoti kutii which is obviously deliberate because vanoziva havo kuti inotaura kuti kutii ndingango kutsanangura chinhu chiri pachena ndechekuti icho inini ndisati ndatonopinda kunoita candidate ndakatopinda muprimary election yanga iri yemdct munhu angari wekupdp aisatokwana kupinda muprimary election yatakaita isusu semdct nokuti tisati nesiti rebe zoda kuti dzimwe nguva tingomira pachokwadi chezvimwe zvinhu kana takapinda muagreement yatisina kubvisisa kuti yairevei kuporeta zvinhu zvatinei takaita zviri rong then nyaya yemarecos itinoti dhati rico yakanyanya kuitwa ichinzi munhu ajoina another political party yaiclose ye127k inenge ichitaura kuti munhu hachaziri kupesua mainfluence epolitical party inenge yakamusponsa
avanga vari munyori wezvemutemo mumdct advocate brian Dube vari parunare mugweru manzwa zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vakifort chachiwayo vari parunare muHarare ne Studio 7. Hurumende inoti vatore venhau vane basa zvakanyanya mukuzadzisa shushuviro chehurumende chebudiriro pamwe nekuona kuti nyika inenge yabuda muhurombo panosvika gore ra 2013. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kumhemberero yebepanhaure Daily News rekusvitsa makore gumi mushure mekumbovharwa, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Muchangwa vati vatori venhau vanofanirwa kubatsira hurumende mukuona kuti nyika yabudirira uye kubatana.
All media, whether privately or publicly owned, should provide a national oneness and preach the gospel of development to rally the nation towards attaining an upper middle income economic status by 2030.
Zvisine kuti ndeve hurumende here kana kwete, vanofanira kubatanidza vanhu kuti munyika muve nehumwe chete pamwe nekukurudzira budiriro kuti nyika ikwanise kusvika 2030 yava middle economy.
Amai Muchangwa vatiwo hurumende yava Emerson Munangagwa inokoshesa zvakanyanya kushanda kuvatori venhau zvakasununguka. Vatiwo segurukota rezvekuburiswa kwemashoko vari kuedza nepese pavanogona kuti vatori venhau vawaniswe ruzivo rwezvavanenge vachida pakupepeta nhau pamwe chete kuti vashande zvakasununguka. Mukuru wesangano rinoona nezvemashandiro evatori venhau Voluntary Media Council of Zimbabwe kana kuti VMCZ vaLoft Dube vakurudzirawo vatori venhau kuti vashande vachiteedzera zvinotarisirwa kubva kuvatori venhau. VaDube vatsigirawo mashoko amai Mutsvangwa vachiti vatori venhau vane basa guru rekusimudzira budiriro munyika.
Majani tanofanira kuita basa ravo in a professional way. Vaite basa in a manner yekuti ivo vanowana respect yevanhu nezvavanopublisha. Honorable Mutsvanga ataura nyaya yedevelopment journalism. Yakakosha nyaya iyoyo because newspapers nemaradio pasi pose basa ravo ndorikubatsira kuti kuite development in any country.
Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano rakazvimiririra replatform for youth development vaondliwayo vati vatori venhau vanonyora nekutepfenyura zviri kuitika vakapa chitsvambe kuhurumende kuti ikoshese nyaya dzebudiriro.
Vatori venhau vanotariswa kuti vatepfenyure kana kunyora zviri kuitika. Saka zvataura Honorable Muchangwa kuti ngavataure zvita kuti nyika ibudirire, vatori venhau vanonyora zvinoitika. Zvinoita kuti nyika ibudirire, ivo vakaita sana Honorable Muchangwa vanofanira kuita maitiro avo nematauriro avo nezvavanobuditsa mumitemo yavo ngaite kuti ivo nyika ibudirire. Nekuti vatori venhau kana kuti vanyori venhau vari kunyora zviri kuitika.
Kunyange hazvo hurumende ichiti ine chido chekuti vatori venhau vashande vakasununguka, vatori venhau vanogara chema chema nekushungurudzwa vari pabasa. Sangano Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rakabudisa gwaro rayo repagore richiti vatori venhau vakashungurudzwa muna 2020 vaive vakwira kusvika pamakumi mashanu nevaviri zvichienzaniswa nemakumi maviri nevanomwe muna 2019. Bepanhau Daily News rakambovharwa muna 2003 nehurumende yemushakabvuva Robert Mugabe ndokuzovhurwa zvakare muna 2011. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi. Yapera regai chimotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Sadik Troika inobuda nechisungo chekuti Mozambique ibatsirwe nechimbi chimbi sezvo munyika iyi mava nemhirizhonga iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero. Mapurisa angaine gurukota remasvingo vaezra chadzamira Naso harambiza vagari vikuchulonga kuratidzira kusafara kwa one urongwa hurumende wekuda kuwabvisa munzvimbo yavagere. MDC Alliance yatatsurana na MDCT panyaya yemari inopiwa mapato ane mamiri muparamende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vovenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.